It is Star FM sounding good all the time. Thank you so much for joining us for an exclusive special interview with a trending social media couple affectionately known as the Nyathi family. They are live in studio. We're also live on Facebook. Titambire, Nyathi family.
Tinotenda, tinotenda.
Murise ya makiki.
Tiri right, murise.
Moshe. Kurise kwa mava.
Kwa taba kuri right.
Anditi. Tinokutenda ine kuti wanira nguva. So this is their very first interview. Asitamboita interview. Asitikutotanga nawo ipo pano pa Star FM. Saka tinokutenda so much. I also have Boss Veko live in studio. Vanova ivo vakauya ne the Nyathi family ku Zimbabwe. Boss Veko, tinokutambire zvekare.
Aiwa, tinotenda.
All right, tipinde nemo nemo tavunza na upenyu, tazizwa kuti muri right. Tikuona kuti aiwa makatsvinda chaizvo. Zviri kufamba, zviri kuhamba. Kiki uripi? Tagarisa tisikumuona isu.
Kiki akasara na gogo.
Wakasara ku South Africa. Mazano tikuona kuti hamusi kufamba naizvo, kuti takwana muri muhotel, mamusina kiki futi.
Hakika na gogo mazano.
Gogo mama vani?
Baba kiki.
Alrighty. Wovari vese na gogo vake.
Yeah.
Saka gogo was part of content ya munoita. Nokuti hasati mbokuona muchiva isa ma video iyi.
Hatinongobuda isu state.
Ora, hamusati makuva includer.
Hatitowa include.
Kiki ane anechi.
Kiki ane 16.
Wosika akatorumurwa kudhara.
Yeah.
Ah, wonderful. Okay. Kuzo nongo chikuvunza kuti ah, kapo iita kutongoiona yakadaro. Kikati chikumuona ku South Africa pamakamboita ka holiday kenyu, ka vacation here muri ku hotel Kika. Sikuonekwa, can't get mu Zimbabwe futi Kiki, we are not seeing her. Saka tandato musuwa isu. So I understand kuti imimi makasangana kuchikoro. Ndizvo. Makakurira kupi? Tinoda kuti tizive nezvenyu. Enda kuona mapicture yenyu, muri kuchikoro, muri vana so muri so innocent as you are still. Makakurira kupi? Tinoda kuza nezve Nyathi family. Chinyatso hwisisa so backgrounding. Vanyati. Vari pa mute here.
Isusu takakurira kunyazura. Kunonzi kumtunga gore. Ndo kumusha kwedu kwatinobva. Nechekunedziwa.
Well, right.
Yes, ndiko chako chako kwatinobva.
Umakakurira kunyazura. Mese na maikiki.
Chose na maikiki.
Alright, mukaenda kuchikoro chimwe chete, ku primary neku high school.
Ya, ndikangoti sekudaro.
Okay. Makure enyu anga ariwo sei ikoko muri kunyazura?
Hatiri wanhu takangokurawo tingori wanawo tirimo mu village. Iye achinge ari ku village okwawo, isusu tiri kwedu. So ndipo patakazongosangana-sangana imomo kufamba-famba nemukunge tichiramba tichingosangana kuzvikoro ikoko. Ndo makurira takaita iyayo.
Alright, mchitoenda kumombe, mchibata mabasa epa musha, anaitwa pa musha. Ndizvo maikiki?
Yeah.
Okay. And then po vozoona mkadzi wako uyu kuti ndo speak rangu. Ukati ndo andiri kudai.
Ichokwadi, ichokwadi. Ndo zvakatoitika, sekutaura kwamuri kuita.
Tada kunzwa kwake ipapo, tada kuhwisisa love story yenyu kuti masanganiro nekuzokanda shoko. Nokuti love story yenyu ndoyaita kuti tive tiri tese pano nhasi, tinoiteedza chaizvo.
Hai, chokwadi. Oh, so ndingati, isusu namaikiki mainyati. Takasanga na tiri magrade 7, kuchikoro kuma extra lessons.
Muri kuma extra lessons, my units akazobuda apa, aiwe mangani.
Ah, nisharangariri. Bari. Anisharangariri zvazvekare.
All right.
Saka tasangana na maikiki. Ndakangomuonawo rimwe zuva pachigojo.
Pachigojo.
Zuva randakatanga kutomuda. Ndakamuona pachigojo.
Pachigojo pai.
pachikojo pa pano dairwa mvura.
Chibora. Oh, chiborani.
Yes.
Okay.
Yes, tinoti chikojo. So anga aine munhu awairuka. So munhu airuka iyeye. Atakango shika ipapo wachingurukana wachingo tamba wachingo fara wese wachikurukura.
Mhm.
Saka inda ngandine timu rangu. Andichatauri nemazita. Ndanga ndine timu rangu ndanga ndina raitaidzidza kuchikoro kumwe chete naro. So you know tanga tichiri wapfana nti.
Mhm.
So ndofunga munongoziya kuti kana muchiri wapfana panyaya dzekuti kuapproach amusikana confidence dzinenge dzisipo.
Ama confidence asipo sho.
Dzinenge dzisipo ya munhu anenge achitochika ipapo. So ndakangotuma one of my friend ndikati shamwari chimbonditaurira kwa nechi. Nemusikana wo because ini ndikumuda.
Mhm.
Then shamwari yangu ndopa yakaenda kuna mai kiki.
Mai kiki munonzani. Rekubereko.
Ndonzi Joy.
Oh Joy, okay, all right. Mova maenda kuna mai kiki.
Yes, ndopa nda mutuma kuna mai kiki ndopa ndati shamwari. Ndokumbira uno nditaurira uno munhu because ya ndotomurwarira ndotomunzira sugar
zvekutodaro
kutodaro ndopa akadi ndopa akabva aenda paakasvika Mike kaituka waituka
oh anga siriwe munhu angori easy kusvikira
ya ndopa akasvika obva atukwa obva auya chindudza chikanza shamwari chimono pedza weganyaya dzako indatukwa iyi. Ya ndakundikana.
Mm.
Saka wanga uri 2. Ndobva ndano taura nemumwe wacho. Ndikatenda kuti taurira nemusikana. Zvazvo kungotuma zvazvo.
Eh.
Andika. Dino bayenda ubva svika chirambirwa. Saka zvadaro takabva tangoti rimwe zuva. Inyaya iyi ndofunga vanhu vanoiziva toga chizvitaura.
Mm.
Takabva tati rimwe zuva manje tokutobva kuchikoro bye bye. Tobata toronga netimu rari ya tikati akaizi. Hapa takutongo uta zvokuti wine munhu ka. Because munhu asi kuda ka. Hapa ini ndruku muda. Twitter sii. Tobata to plana tikati ngatamire kana atabuda kuchikoro. Thini mimi mchayi nyepedzera kumataka. Yes.
Kunge movie.
Ya, kunge movie. Mchayi nyepedzera kumataka. Thini manyepedzera kumataka. Ini nishanyepedza kunge ndabvanda to pandukirana nemi ndabvanda to uya kutorwira mai kiki kuti kuimi makuita sei ku mwana wevanhu.
Mhm.
Ndo marongera takazviita. Ndo patakabuda chikoro ndobvanda to tevera mai kiki 33. So timu rakasvika pana mai kiki akatanga kuita dauta violence. Ndo pandakabva ndato shika pariri timu iroro because ini ndaifambira kamakwenzi iro timu riri kumberi richitera maikiki maikiki waifamba wega.
Alright.
Yes, wachienda kumba. Ndo pandakabva ndano ndopa wabva wanosvika pana maikiki wakabva dau muharisarasa hatina basa rechichi chichi. Ndo pandato svika ndikati timu ndichatowirirani nini takutanga kutonetsa netimu ya timu rairo bva rabvuma DVD.
Maikiki wakati hero. Murume uyu.
Andimukubata story yacho.
Yes.
Mike ko babu machi defeat. Ndopanda tanga uchitana na Mike kiki because munhu andaida.
Ndi
aizviziva kuti already ndinotomuda. Ndopataka bva tanga kuto tanga kutosasa naye utaona sha. Handi watozviona kuti ini ndotokuda. Ndatokudza ndatokuratidza apa. Apa hapana dzimwe nzira dzandingakwanisa ku explain nadzo kuti uzive kuti ndokuda because already wona team iranga da kuita sei asi ndatokurwira
ndakubatsira
ndakubatsirawo
Sky Mike kiki pamakazozanya yei kuti yange aitoita mugadzirwa wenyaya kuti mudiwe makati chinazvo makazozive after how long
manje
mukati
hapana
zvatoendwa ka Saka ndopakatangira nyaya yenyu yerudo kuti tisvike patiri nasi. Okay. Kuzodzoka kuZimbabwe, mauya kuZimbabwe and we're happy kuti muri muno. Mama nenguva yakareba sei musati madzoka kumba.
Takaya muna 2022.
Ndopa makambodzoka.
Ndopa takaenda ku South Africa.
Womakaenda ku South Africa manje manje munoenda kudara.
Yes, ndinda katanga.
Ah.
Then my kiki ndo wakazotewera. kutewera kwa wakaita maikiki taka paradzana kuzimbabwe kuno tiri kudanana semkoma nemskana pataka shika ku South Africa ini ndaka shika ndika shanda because tatato uimbisa naoka kuti ashamwari ini ndika noshanda shanda oku joni uku ndika sanga samari zacho ndodi ndochi kutorao teni todini
Tutanga mshawedu
Tugara chese, yes, ndo tataka uimbisana
Okay
Saka siku uimbisa wandana kaita intakasha ndaone shungu But you know life was not easy
mm-hmm.
Mabasai sabatika, but ha Ndakaza ama nenzira chese Kubatani sato mapijo, pandato wana Ndoto sungi raka markacho, pandato wana Ndoto sungi kushika 1500 ya kwana
1.5
Ya, rand
Yanga iriechi
Ye buzz,
ye kuti maiki kwa uwe Okay yes.
Mumbanda tu ronge za omba mangu simuko mana kudonya tofika Hachi woni kwa kuti ya Ndiye didiwaya waichena kuchikoro Ya
Asima mine swega ni kuchikoro
Kuchikoro ininda ichena hapana singandisiwe Ininda ipedzera
Yeah
Ininda gani tori dofu mama buku patipa smart Aywa Andi nyepi papa andi du nyepa
Wachikoro maisa onera, chiri chikoro zacho.
Chikoro ndaisa onera, pati pasmati, ipapapo, wanoni pupura shao.
Alright.
Saka ndakabva ndakina mbamangu, tenga makapeta angu, anuiswa Mumbai, kanaka, ne ushu, ne kabeta angu, rikuiso, tu grosari, kutenga tushuga tuangu, tustart, tumafuta tuangu, tustart, ne sauti,
Ma grosari ya
Yes, ndo vanda tumira munu kudeben Ndo kune embe zaka chipaga Kwa kuti ne munu chwa gilotu madrezi kukuku Chukuti mzima yungu wano shikuwa chifeka Sewa ndishi kutanga kamusha Chumjwene sato janyata kusangana Ndo jishua maikiki Ndo vanda itadire duo vawuya Dene wawuya ndo patakadi Tanga utogaratesi, chitongo ngenga, tiri momo mkuku imomo.
Kunenga, mwuri mkuku imomo.
Yes,
tiri mkuku imomo. Iwa maikiki pa waka dezwa, ndo kwa waita risirele kupinda mkuku imomo. Kana utoka shiko chi disappoint gerozi, ndizu elezo, ndi dezelezo, kana utoka tungo shiko chitongo ita ilipo ipapo.
Anino utombo disappoint, kani kuti, tufunga mnongo zeya no chida munu wako. Ya, uta risiri kuti, pari paka ita sehi, kana utichi.
Okay, so I'm going to go to the But then, from just seeing Nyayenu, you know, as you post your story, Zunara Zoti, show kwa mabva, kwangu siri easy. Zanjiri say, because sometimes, when one to Paradana, Nyayo, you go to Zunjem Sirunya to Batana Mushi, when I'm Shidanana, but then can also not Zunjurkunetsa financially, when I wonder when Osiana. Zanjiri say, Mushi, try a murimum, murimukukimum, murimese. Zunushinensa kubatana kubalanza.
Aizu say taitu shingi sana. Taishingi sana. Yeah.
Okay.
Ndawo kuti tawana kana kapisi jobu. Taipereketza na tichienda. Kubva mutangiro wataka ngoita kudanana. Andi tichitanga kugara tese. Naizvozvizvi. Hapana chachinja. Yeah.
Okay.
Taingoita mubatira pamwe.
Muchingo shingi sana muchienda.
Shingi sana,
Saka pano pono zumbu poimbu filo kuti it was a murumi you know like sometimes vakadzi tenti ne pressure kuti not zvinzvinyatso vamugwara nekurumidza iwo semkadzi chichanga chikupa simba rekuti uve patient ne murume wako
aenda ito zvishingisa nekuti munhu wangu ndaimuda yeah kuti zviome zvipawe change tritese munharambirwe namo
yeah. Sika makambu vurara nenzara ere ku South Africa ikoko. Zvikutotambura kusvika pakushaya chekudya kana kuti.
Zvakatomboma chekudya kuoma. Yeah, tichitengesa ma ice, tichitoenda mu road. Pakati pe road pa fourway, tichitengesa ma ice edu. Tichisanganisa pamacho mari chitotadza kana kubalance kutenge 10 kg hope kana 5 kg.
Ish.
Taitongoshingirira. But taisa zviratidza kuti zvinhu zvakadini. Zvakaoma kana kutukana kana kutsangudzana. Waisambozviona kuti ndo zvazvino.
Saka iwo ndingori mukadzi akanaka. Because sometimes unoza semukadzi unozongoitwa chimudu chekuti vedwe babava. You know, uchi expecta kuti should do more.
Ai zvumba medu mune mange mutori nemfaro ipapo handi kunyepa.
Mukushayemo. Ndakaona imwe video nyati uchiti isati tatambonetsana, amunetsani rimwe.
Aiwa.
Zvekutukana. Zviri nomo zvema couples.
Ah, tingatinonetsana rizvizvi. Because kunetsana kwacho tingati chiko. Because tingati wanetsana here wanhu kuti lesei. Tongoti haiwe iwe just 2 minutes. Takutoirira ndakutoseka. Tanetsana here.
Wa mutore amuzvibatirire pamoyo ndozvamaedza kutaura
ya inini nyango maikiki munga wavhunza handina system yayi kuda kunetsana naye because inini especially nowadays nguva zvangu nguva yangu zhinji ndinenge ndiri pa phone ndichitogadzagadza mavideos angu ndichitoona kuti ndezvipi zvekutrenda kuitira kuti kwanise kurarama because ipapa ndopatakatobata.
Alright.
Yes. Saka nguva yekuti ndinetsana maikiki
handina. Ko before nguva yenhamo pasina phone, pasina content, pasina fame.
Ah, taisanetsana. Hana maikiki taisanetsana.
Anokurumidza kuregerera ndiani, anokurumidza kudzika pasi, cause papano pamunosimudza musoro, cause every couple, you know, pane is there bound to be disagreements, but then anokurumidza kuzvidzikisa ndiani pakati penyuri tu.
Anoti nyangwe tika denana nditi anokwanisa kuti anokwanisa kuregerera nokazika hapo bagiki.
Good one, good husband. Wanokurumidza vati asi baby sorry, vatora blame. So ndokunzwa vanhu vachikoti vana havana vasiye vanava ekuberekwa mune mangani
makore
makiki one 19 ini ndine 20.
Oh, ende muri vana shuwa. Wow. Saka maturity marriage jayo jayo matove naye here kana kuti zvichiri zvehwana.
Ah, tanayo because tane my experience mangani in marriage. Takabva 2022 chikaondai kusvika nhasi. Yeah. Because wanozvinjika ndakatarisa hangu ma street mukoro uno watikurarama unoyo. Wanhu vanororana vari vadika vasi kuchimbidzana.
That's true.
Mumwe ari kuzoguma kuti wo gumbo rake kwake uyu kwake mazvona manje uyu akunza magirlfriend uyu akupindo neyake saka zvinenge zvisi straight asi susu ndofunga inini ndinotya Mwari ndozvinoitika pandiri.
Mukakura uchinamata here?
Yeah.
Mukakura muchienda kuchechi mese?
Yeah.
Okay, kupi wakakura uchienda kupi?
Isusu Zayoja.
Wo Zayoja?
Zayoja, yeah.
Unotoshima ndere?
Ah, not zvokudaro. Ndongoda mato zvinongoita vanhu wese. Okay. Vanhu vazhinji ndongofwisawo mabvangu pasi kwakutongoti Mwari pane zvandakanganisa izvo ndiregererei handichazvipami tichitoirarama takasaka zvinhu zvangu zvese zvandinoita ndinotanga ndafunga kuti Mwari anozvida here. Yes, ndomaitira ndotoita inini.
Osika unodzorwa naMwari.
Yeah, ini ndodzora naMwari.
Chinova chiri chinhu chakakosha. Muchangotibata. It is Star FM sounding good all the time. Tine exclusive interview yatinayo nemhuri yekwanyati, the trending social media couple. We're also live on Facebook. You can join us on Facebook. Mune zviri kuitika ipapo. Tochiuya kuti tichikuzivai imimi as the Nyati family. Akauya neidea yekuti ngatichitangei kucapture mararamiro edu in video format kuti vanhu vaonewo mararamiro. Because normally, when life, you go but then you make it Jamuri Zozo, Muri Mamuri Momo. Do you have any idea? Kuti vedwe daisa daiso sekapo.
Munakawe an idea ye social media, Dini. Because my kiki wa isatoda. Muna isatoda je social media. Asini ni ndakatoti shamwari. Panenge paru kuchikika apa. Ngachitumbo zami. Aya taingonzwa kana iye ndaitomuti aona ningi ari kutrenda ari kunzi adai kuti kambozvitawo tingara zvingarambere because isu tingori munhu sai saanga timbozami andika asi iye isa zvibeliva kuti maybe social media unotowanoshuga.
Wow.
Yes, hauzowana hakovo yakawanda but zvekuraramawo.
Aurare nenzara.
Yes, zvekurarama usingazorwadziwi manje nenhamo. Aiwa, ino kubatsiridza ipapo.
Saka munakana kusvika panguva yekunyare kuti ah but then tikona vamwe zvavarikuratidza varikuratidza vari makadai imi mukati toratidza imomo tichienda ku garden tichipinda imomo mukuku mama muchiri time iyoyo hamuna kuwa kunyara nazvo here maikiki vaiti chinazvo
rinotombonyara nekuti life yekufeka ka ndifariri haisi life yakanaka kuti ndoda kukumbira nhiki moto yake kuti nditoro pikindira apa
Mugati tora didza imomo.
Imomo.
Saka wakazobvuma seanzi ndongore beat resistant kuti ah aiwa mudiwa kana chichakazochinja.
Ndokunga munongoziya uchiona kamera apo usina kuzvijaira. Hazvinhu zvinoti netsei.
Ma decide matanga wokuposta. Vanyati ma expect a response iyo yamakazoona here kuti aiwe zvataakutodiwa zvataakutotenda. Video renyere kutanga kutrenda muna kuvhunduka here ukachika mazi kuti ah kuzvata kutodiwa
ah takatovhunduka ah takazoto realize kuti ichika ichi changa chitori chipo chatakapiwa na Mwari kuti tinge tiri wanhu wano kamushirwawo wanhu wanotambirika pano zvavanoita because inini kuti achokwadi takapinda zvishowa ma street nisandatanga kuita social media ndikataraza kuti wanhu vamborimo vari kuboita nezvei ndopandanyatsaona kuti okay vari kufamba nedivi iri saka ini ndakabva ndatora opposite divi iroro ndikafamba nedivi rangu
saka chikoro mwari anopa vanhu njere pazvinhu zvakasiyana chikoro waisaziva sokwanisa kuhwisisa kuti zvindo zvinodiwa nevanhu zvingadiwe nevanhu zvakasiyana nezvavari kupiwa nevamwe vanhu ukatika itange kuzviita Okay, so now muri full time ma content creators, kana kuti mshiri kuita, because the other time zvainzi babakiki vazoenda kunoita plastering, vaenda kunoita painting, iwo unoruko zvekare. Saka muri kuzanganisa here ne social media kana kuti mangotarisa iyo social media kuti muone raramo yenyu.
Social media e side hustle, asi vamwe vari kuita vakutoita full time. Asi side hustle kwatiri side hustle but now takuto zvito original because patapinda nekuda kwe social media tikufara singaiti tichingotenda urongwa huri pana apa izvozvo zvi watikufambisirwa na mukoma wedu Veko Lupa
bigger boss Veko
yes we kuti toriso ma papers chichi sakati tikada kuti asati ma papers chini chakakosha because even basa racho ku SA huko hauruan usina ma papers
tinozanga fishini so tungoti pawabata hapa
yes tine basa rakawanda rataka lose isu raitowa nemari asi tisingakwanisi kuripinda nenyaya dzekudze ma paper ari iza acho haunopinda usina ma paper hakuna akazara Saka ndo zvimwe zvinhu zvakatipinza pataiti izvozvo. Sekungoti munoziva
Saka dzanisiri nungo kwangu kutoshaya mabasa because of nawo yemapepa.
Anungo chaidzo isusu senyati family atina. Titore vanhu vanotoshanda. Vanotoshanda zvekuti kana kumba chake chaita irima minda chaiyo tichishanda tichikohwa chibage matani. Tichirima. Saka tiri vanhu isusu taishanda. Uye tiri wani takadzidzwa kushanda because taiga takazvudzwa kuti mukasashanda andika mangwana muchazozviona saka takariterera shoko iroro inini kuside kwangu ndakariterera kuti shanda because hauzi kuti mangwana zvine zvakamera sei andika because vanhu vaisashanda vaisada kushanda izvozvi zvakubata vanhu mabridge saizi takadzidzwa kushanda but pane pamwe paunyatsoona kuti kana kushanda kwacho manje akuskwi akurukuda kushanda vati
chido chiripo basa hakuna
especially essay mazuva ano basa rikunetsa basa rutoda uine ma connections saka manje ndiri ndega ndakangorara mukuku mangu ndinoone pi connection
hapana connection yeah.
Kutofamba mu street uchitosvaga connection but is not easy semwana mudiki unozogumo wa give up kuti eish omana connection yacho yaramba but atakaramba tichingoshingira ndosaka takabva tango simbira edu pa mafrizit edu ndo atakaona kunge ari easy
mafrizit
yes
munotengesa mafrizit
taitengesa
wo pamsika
yes
okay amuchatengese
Aiwa ticha tengesi.
Chi mari acha acha makuita more pane zvimwe zvinhu.
Ah zvanani. Hazvichafana nekutengesa mafriziti. Real life yatawa nasi. Eh haichafana nekutengesa mafriziti. Ito life yanani because you know tichita zve social media. Especially tripa nguwa yakadai tinowana ma companies mamwe anotouyo achitoti ah chitombondi advertise ro page rangu ndokupowo kana tika 500 ndototi aiwa pakanakai saka yeah. 500 iyoyo wakauya vari 2 is 1000 1000 uchikanya daga imare yekuti unoshandira 2 weeks kana 3 weeks
uchikanya baba
yeah. Saka